kutongwa nokuda kwekuzvikudza, kutongwa nokuda kwekuzvikudza. Muteereri, muchirongwa chakapfuura taitarisa mavambo ebhuku ramuprofita Obadhaya. Umo matakatarisa zvinhu zvakasiyana siyana. Chinhu chekutanga chatakatarisa muchirongwa chakapfuura, takatarisa kuti bhuku iri rakanyorwa nani. Ndiani akanga ari munyori webhuku ramuprofita Obadhaya? Takabvumirana kana uchiri kurangarira kuti bhuku ramuprofita Obadhaya rakanyorwa namuprofita Obadhaya. Tikabvumiranawo zvakare kuti zita rokuti Obadhaya rinoreva kuti muranda waJehovha. Ndo chimwe chezvinhu zvatakabvumirana muchirongwa chakapfuura, kuti zita iroro rinoreva kuti muranda waJehovha. Takabvumiranawo zvakare kuti Obadhaya anga angoriwo munhu anga asingashamisire, aive munhu aigara zvikuru sei akangotarisana nebasa raakanga achiita rokuva muranda waMwari. Akanga asina basa nezvakawanda, asi aive nebasa zvikuru sei nebasa rake rekuva muranda waMwari sekutaura kunoita zita rake. Chinhu chechipiri chatakataura muchirongwa chakapfuura, takatarisawo zvakare kuti bhuku iri rakanyorwa nguvai, nekuti pane gakava rakakura, pane makore akasiyana siyana anopiwa ekuti bhuku iri rakanyorwa nguvai. Vamwe vanoti rakanyorwa kuma887 BC, vamwe vanoti rakanyorwa kuma587 BC, vamwewo vachipawo mamwe makore akasiyana naiwaya. Saka pane gakava riripo rakasiyana siyana rinoratidza kuti bhuku iri rakanyorwa riini. Indakangokupa humbowo hwakafanana nehunobva kunana Dr. Percy, umwe hunobva kunana Dr. Moorhead nezvimwe zvakadaro daro, kuti kweiro bhuku iri rakambonyorwa riini. Chimwe chezvinhu zvatakatarisa zvakare pataitarisa mavambo ebhuku ramuprofita Obadhaya, takatarisa zvinonyanya kukosha mubhuku imomo. Ndikataura inini kuti chimwe chezvinhu zvatichaona zvinyanyisa kukosheswa, umambo huduku hweIdhomi ndo huchatipa chidzidzo chikuru chatichange tichiwana kubva mubhuku irori rinova bhuku ramuprofita Obadhaya. Takazopedzisa bhuku iri taakutarisa mamiriro nezviri mubhuku macho, kuti bhuku racho rine zvikamu zvingani, rakambomira sei. Ndo zvatikazopfiga chirongwa tava kutarisa kuti bhuku racho iri rakambomira sei, rakarongwa sei. Chimwe chezvinhu zviri pachena zvaunongoona kana wapinda mubhuku ramuprofita Obadhaya ndezvekuti bhuku iri rinongove nechitsauko chimwe chete. Saka unongobva wangopinda muchitsauko ichocho ndo chinovhura nokupedza bhuku. Takatarisawo zvakare mamiriro aro tikaona kuti rine zvikamu zvikuru zviviri. Kana uchiri kurangarira ndaitaura ini ndichiti chikamu chikuru chekutanga chinobva pandima 1 kusvika pandima 16, chikamu chechipiri chichibvawo pandima 17 kusvika pandima 21. Ndo zvikamu zvikuru zvinoumba bhuku ramuprofita Obadhaya. Saka nhasi taakuchipinda muya maonga wakamirira, kana kuti zviya zvaonga wakamirira, zvaonga wachitarisira kuti timbonzwa kuti ivo muprofita Obadhaya vanoti kudii, vanoda kutaura kuti kudii. Ndo zvandiri kuda kuti tichipinda mazviri nhasi tichizviongorora, tichizvikurukura, tione kuti pane chingatibatsira here kubva mubhuku irori rinova bhuku ramuprofita Obadhaya. Tinzwe kuti vane dzidziso here yavanayo yavari kutumira kune rimwe boka revanhu. Sekutaura kwandakaita muchirongwa chakapfuura, ndakatini tichange tichinyanya kutarisa umambo huduku hweIdhomi. Saka ungada kutarisa kuti Mwari vachange vachiti kudii kuumambo uhu. Saka sezvo unogona kutonongedzerwa nemusoro wechirongwa wandakupa wekuti iwo kutongwa nokuda kwekuzvikudza. Usati watombonzwa kuti ndichati kudii, ndinofunga ndatonongedza zvandingangoda kutaura. Nyaya yekuzvikudza kaumambo kaduku keEdhomi muprofita Obhadhaya ukama huri ipapa ndehwekuti kudii Mwari vangade kuti kudii kuburikidza namuprofita Obhadhaya kuumambo huduku hweEdhomi. Zviri pachena kuti Mwari vanenge vakatsamwa nokutsiura umambo huduku hweEdhomi kuburikidza nomuranda wavo anova muprofita Obhadhaya. Ndinoda kutenda Mwari nemukana uno kuti timbopinda zvino mubhuku ramuprofita Obhadhaya. Chidzidzo chanhasi chatinotanga kupinda mundima dzemubhuku ramuprofita Obhadhaya. Chidzidzo chinokosha zvikuru nekuti ndicho chichakubatsira kunzwisisa zvichauya mberi. Ndinotenda uchiri kuyeuka kuti ndakataura ndichiti bhuku rino harina zvitsauko. Tichange tichingofamba chete nendima, tichibva pane imwe ndima, tichienda pane imwe ndima, kabhuku kaduku-duku. Uye mubhuku rino tichange tiine zvidzidzo zvina, tisingaverengi mavambo acho. Chimwe chandinoda kuti ugoziva ndechekuti rino ndiro bhuku duku zvino mutestamende yekare. Rinongova chete nendima 21, bhuku rese rapera. Ndosaka ndakaripatsanura mumavambo ndikariisa muzvikamu zviviri, ndakati chikamu chekutanga kubva pandima 1 kusvika pandima 16, chikamu chechipiri kubva pandima 17 kusvika pandima 21. Ukatarisa ipapo panongova nendima dzinenge ina chete, chinotova chikamu ichocho. Kuna vamwe vanhu vazhinji vanofunga chaizvo kuti zvichida bhuku rino tinenge tisingafaniri zvachose kuti rigovapo mubhaibheri, uye vamwe vanenge vachiti rakangoiswa muchete asi kwete zvikuru kuti rigoverengwa. Munhu akasununguka chaizvo kutaurawo pfungwa dzake, kunyange zvazvo achitaura zvakafa. Ndati uku kufunga kwevanhu handiti, asi handina kuti ndicho chokwadi pamusoro pebhuku racho. Ndiri mumavambo ndinotenda kuti ndakabata zvizhinji kwazvo pamusoro penyaya iyoyi. Munhu haafaniri kuzvidza bhuku nokuda kweuduku hwaro. Kana munhu achinga adaro chete, panenge zvino paine mukana mukuru chaizvo kuti agorasikirwa nezvaanenge achifanira kuva nazvo. Ndinoda kuti tigopinda mune chimwe chikamu chiduku chekutanga chechidzidzo chanhasi uno. Usakanganwa muteereri kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti kutongwa nokuda kwekuzvikudza. Kutongwa nokuda kwekuzvikudza. Iko zvino ndoda kuti titarise nyaya yekuparadzwa kweEdhomi. Kuparadzwa kweEdhomi. Zvichida wainge usati waona chimwe chinhu chinofanana nechauchawana mubhuku muno. Chandinoda kuti ndikutaurira hama yangu nhasi uno ndechekuti muprofita Obhadhaya anodazve kutitaurira pamusoro pekutongwa kukuru, pamusoro pekaumambo kaduku aka. Hama, hazvinei kuti umambo hunenge huri huduku chaizvo kana kuti guta rinenge riri duku chaizvo, asi chandinoda kuti ugoziva ndechekuti kutonga kunongouya chete. Kutadza kutadza chete. Anofanirwa nokutonga anenge achingofanirwa chete nokutongwa kwacho. Zvino apa ndainge ndichingoda chete kuti ndifane ndakuonesa zvimwe zvacho. Zvino chimwe chikamu chino chatave kupinda zvino ndicho chatichange tichiverenga shoko tichinzwa kuti shoko riri kuti kudii. Muteereri, ndinoramba ndichikuyeuchidza zvakare musoro wechirongwa nekuti handidi kuti urasikirwe nawo, nokuti unoenda pamongo wenyaya huru inofamba kuburikidza nebhuku rose raObhadhaya. Nyaya yokutongwa nokuda kwekuzvikudza. Kutongwa nokuda kwekuzvikudza. Chikamu chandakuda kuti tipinde pachiri iko zvino, chikamu chiri kutaura pamusoro pechirevo chokutonga pamusoro paEdhomi. Chirevo chokutonga pamusoro paEdhomi. Saka chirega yedu tichipinda machiri. Pandima yekutanga yamuprofita Obhadhaya. Ndima yekutanga yamuprofita Obhadhaya. Shoko ropenyu rinoti zvakaonekwa naObhadhaya zvanzi naShe Jesu pamusoro peEdhomi. tanzwa mashoko akabva kuna Jehovha nhume yatumwa pakati pamarudzi ichiti simukai ngatiyambukire kuzorwa navo. Obadhaya anoda kubva atotanga nokukasikazve kuti tibva tangoziva pachena kuti shoko rainge anaro rainge richibva kuna Mwari pachavo. Haana kunge achitaura zvainge zvichibva mupfungwa dzake kana kuti zvainge achifunga ega pachake. Ichi ndicho chinhu chimwezve chandinoda kuti tigobatisisa chaizvo muupenyu hwedu, kuti kana tichizviti tiri vanhu vaMwari kana kuti varanda vaMwari, tinenge tichifanira kuva nechokwadi chaizvo kuti chinhu chipi nechipi chatinenge tichitaura chinenge chichibva kuna Mwari. Iye muprofita wacho aimbove aniko chaizvo? Muprofita Obadhaya uyu ndakataura kuti ndiye mumwe wavaprofita vaduku watisina zvizhinji zvatinoziva pamusoro peupenyu hwake. Chero ndikataura ndichiti hatina zvatinoziva nezvake, ndinenge ndichingotaura chokwadi chete. Uye zita racho rainge riri zita rainge richizikanwa chaizvo muIsraeri, uye rainge richireva muranda waJehovha. Zvino ndinotenda kuti panapa ainge achida zvino kuchiita somuranda waMwari chaii. Muranda anenge achifanira kuita zvatenzi wake, handiti? Saka uyu somuranda watenzi wake Jehovha anenge achida zvino kuti agoita zvaMwari chaizvo. Obadhaya ainge achitaura zvino kuti zvaainge achitaura apa zvainge zvichibva kuna Mwari. Mashoko acho ainge achitaura kuna Edomi. Hama yangu, ndinoda kuti ndigokutaurira kuti iyo Edomi yacho ndiyo chidzidzo chikuru mubhuku rino ramuprofita Obadhaya. Uye ndinoda kuti ugocherechedza chaizvo kuti chii chaizvo chinenge chichiitika neEdomi yacho. Zvino zvatinenge tichinyanya kutarisa Edomi zvichida zvichambotidzorera kubhuku raGenesi, uko kwatinenge tichizoda kuti tigoona kuti iyo Edomi yacho yainge iri pai chaizvo. Chinhu chakachenjerai chaizvo kuti kana tichinge tapedza chidzidzo chino wobva wangoenda mubhuku raGenesi. Zvichida kana uchinge waverenga haungazowanizve mumwe mukana. Ndinoda hangu kuti tichipedza chidzidzo chino chanhasi tibve taenda hedu mubhuku raGenesi, zvichida pamwe wave kutonetseka chaizvo kuti bhuku racho rose here. Aiwa, ndinoda kuti umboverenga Genesi chitsauko 36 pandima 8 nendima 9. Genesi chitsauko 36 pandima 8 nendima 9. Kana uchinge wabvapo woenda kumashure muna Genesi chitsauko 25. Genesi chitsauko 25. Kana zvichiita woverenga chitsauko chacho chose asi wozonyanya kugara pandima 22 nendima 23. Kana uchinge wabva pandima dzacho idzodzo woenda pandima 34. Ndati muna Genesi chitsauko 25, nyanyisa kugara pandima 22 nendima 23. Kana wapedza woenda pandima 34. Woenda kuna Genesi chitsauko chechishanu, ndinoda kuti wogobatisisa pandima 17. Genesi chitsauko 5, wozoverenga zvakasimba zvinotaurwa pandima 17. Ndinoda kuti kana tichinge tabva mubhuku raGenesi tibva taenda mberi kubhuku raMaraki muchitsauko chekutanga pandima yechipiri nendima yechitatu. Mubhuku ramuprofita Maraki chitsauko 1 pandima 2 nendima 3. Kana zvichibviraka hama yangu, wobva wongoverenga bhuku racho rese ramuprofita Maraki. Chimwe chinopa kuti bhuku rino raObadhaya rizova bhuku rinokosha ndechekuti ndimo chete matinonzwa muchitaurwa netsananguro yokuti sei Mwari vainge vavenga Isau. Mwari havana zvino kunge vataura kuti vainge vachivenga Isau uye vachida Jakobho kusvikira tasvika mubhuku rokupedzisira chairo retestamende yekare. Ini ndinogara ndichikurudzira chaizvo kuti munhu kana achinge achidzidza bhuku ngaarege ungogumira panzira, nokuti kana achinge angodaro chete anenge achitozvikanganisira nokuti achangobatira pazvinhu zvinenge zvisina chokwadi chaicho chakakwana. Zvino handicho chinangwa chedu kana tichidzidza shoko raMwari wokudenga. Munhu anenge achifanira chaizvo kuti agova nechokwadi chizere pane chinhu chipi nechipi chaanenge achitaura nezvacho. Ane nhamo munhu anoda kumhanya neshoko risina kukwana. Mumuchenjerere munhu iyeye nokuti anouraya vanhu vazhinji nenhema chaidzo dzaanenge achidzidzisa. Israeri yainge yafamba naMwari. Chandinoziva ndechekuti vanhu ava vainge vadiwa naMwari chaizvo, uye Mwari vainge vachida chose kufamba nevanhu ava. Zvino kubva mavari ndimo makabuda vanhu vanenge Moses naJoshua naSameri naDhavhidhi naEzekia naNehemia naEzra. Ndinotenda kuti vanhu vose ava vandataura pano waona kuti vanga vari vanhu vakuru. Handirevi kukura chete pamakore avo, asi ndinoreva kuti vanga vari vanhu vane mukurumbira, vainge vari vanhu vaMwari. Asi chiona zvino marudzi ainge achibuda kubva kuna Edhomi. Aya ndiwo zvino ainge ari marudzi ainge asina Mwari. Edhomi ainge apira Mwari musana, ainge atofuratira Mwari. Zvino ndicho chete chinhu chainge chakonzera Mwari kuti vagovenga Isau here? Handidi hangu kuti ndigotaura zvinobva mupfungwa dzangu. Ndinoda kuti nditaure zvinenge zvataurwa nemagwaro pachinhu ichocho. Ichokwadi zvazvo kuti ndingagona hangu kupawo pfungwa dzangu, asi kwete pane izvi. Ndinoda kuti tiende pandima yechipiri mubhuku ramuprofita Obhadhaya. Bhuku ramuprofita Obhadhaya, ndima 2. Shoko roupenyu rinoti, tarirai, ndakakuitai vaduku pakati pamarudzi, makazvidzwa kwazvo. Vanhu ava vainge vari vanhu vakuru vakuru sezvatichaona apo tinenge tichipfuurira hedu mberi nebhuku rino. Zvino chimwe chatichaona ndechekuti vachange vachiwisirwa pasi zvino. Chimbozvifungawo hama yangu kuti munhu wepamusoro chaiye kana achinge achiwisirwa pasi zvino chii chinenge chichiitika naye? Chinhu chinotoshamisa chaizvo, uye chinhu chinotora vanhu mwoyo yavo kuda kuziva chaizvo kuti chii chinenge chichitora nzvimbo, uye kuti chii chaizvo chinenge chamboitika kuti zvinhu zvacho zvigosvika pakadaro. Zvino Obhadhaya paainge achitaura chinhu ichi, chainge chiri chiprofita chainge chichitaura izvo zvainge zvichizouya munguva ichauya. Asi kachandinoda kuti ugoziva hama yangu ndechekuti kutaura kuno kwandinoita kudai, chiprofita chacho chakatozadziswa kare. Patichaenda mune zvimwe zviprofita zvinotevera, uchaonawo kuti kune zvimwe zviprofita zvichigere kuzadziswa. Handireve kuti zvichangorova chete zvakadaro, asi kuti zvichazadziswa chete kana nguva yacho ichinge yasvika. Uye ndinoda kuti ugoziva chinhu ichi kuti kana zvimwe zviprofita zvichimbozadziswa, kureva kuti zvino zvose zvichazadziswa hazvo. Icho chivi chacho chainge chaitwa neEdhomi chainge chichivakonzera kuti vagoenda pasi pokutongwa naMwari chainge chiri chei chaizvo? Hama yangu, ndinotenda kuti mune zvimwe zvidzidzo ndainge ndichionesana newe pachena kuti kutongwa kwacho handi chinhu chinongounzwa pamunhu pasina chikonzero. Iye munhu kana achitongwa kureva kuti ane zvaanenge anzi ndizvo zvaaita. Kutongwa kunoteera mhosva inenge yaparwa. Marudzi ose atinoona achitongwa naMwari naatichaona achitongwa naMwari anotongerwa zvivi zvavo. Zvino neEdhomi kureva kuti yainge inazvo zvayainge ichitongerwa. Zvino chii chaizvo chayainge yapara? Ndinoda kuti panguva ino tigoenda pandima yechitatu mubhuku ramuprofita Obhadhaya. Shoko reupenyu mubhuku ramuprofita Obhadhaya pandima yechitatu rinoti, iro kuzvikudza kwemwoyo yangu kwakakunyengerai, iyemi mugere mumikaha yamatombo muvugaro hwakakwirira, vanoti mumwoyo yavo, ndianiko ungatiwisira pasi? Chiiko Mwari chavainge vavengera Edhomi zvino? Ndinotenda kuti ndima yatichangobva pakuverenga yabva yatibudisira pachena kuti chii chaicho chavainge vachivengera Edhomi. Mwari vainge vachivenga Edhomi nekuda kwechinhu ichi chinonzi kuzvikudza. Hama, ichi ndicho chimwe chinhu chandinoda kukutaurira hangu ndisingatombotyi kuti ndicho chaparadza upenyu hwavamwe vanhu. Mumwe munhu anogona chaizvo kunge achishandiswa naMwari, asi nenguva yaanongotanga chete kuzvikudza, ipapo ndipo zvino paunoona munhu achiwira pasi. Kuzvikudza uku ndikozve mumwe muvengi muupenyu hwemunhu. Izvi zvandinotaura handitaure zvandinongofungidzira bodo, asi ndinotaura zvinhu zvandakaona zvichiitika. Zvichida uri muranda waMwari, uri kushandiswa naMwari chaizvo. Mwari vachishanda newe chaizvo. Ndinoda kukunyevera hama yangu kuti nomusi wauchangotanga kuzvikudza chete, ndipo pauchaona kuti hauna kungwara. Ndipo pauchati chokwadi Mwari vakurasa. Mumwe munhu pandangotaura chete nezvekuzvikudza, hana yatorova chaizvo, nokuti ndicho chinhu chiri kunyanya kutonga muupenyu hwavanhu vazhinji. Mumwe munhu anenge achitiye kana achinge ashandiswa naMwari, mushure mekunge ashandiswa, zvino anenge ave kuda kuzvikudza iye achiita sezvinonzi ndiye anenge aita zvose. Kuzvikudza ikoku kumwe chete ndiko kwakakonzera uya anonzi Satani kuti adzingwe naMwari. Zvino kana Mwari vakadzinga Satani, uyo aivewo munhu aikosha chaizvo, iwe unofanira zvino kuzvibvunza kuti iwe ndiwe ani chaizvo. Mwari havasekereri munhu anenge achiita chivi ufungi. Chivi chivi chete, hachina anombochifarira. Ane nhamo munhu anoda hake kurarama muzvivi achifunga kuti anofarirwa naMwari. Ndinoda kukupazve mamwe magwaro ekuverenga. Zvirevo chitsauko 6 kubva pandima 16 kusvika pandima 19. Zvirevo chitsauko 6 kubva pandima 16 kusvika pandima 19. Nazvirevo chitsauko 8 pandima 13. Zvirevo chitsauko 8 pandima 13. Ozoverenga tsamba yaJohani yekutanga chitsauko chechipiri pandima 16. Tsamba yaJohani yekutanga chitsauko chechipiri pandima 16. Netsamba yaApostori Pauro kuvaFiripi chitsauko chechipiri pandima yechishanu. Tsamba yaApostori Pauro kuvaFiripi chitsauko 2 pandima 5. Neevhangeri yakanyorwa naMateo chitsauko 11 pandima 29. Evhangeri yakanyorwa naMateo chitsauko 11 pandima 29. Overengawo muprofita Isaya chitsauko 14 pandima 12 kusvika pandima 14. Muprofita Isaya chitsauko 14 kubva pandima 12 kusvika pandima 14. Overengawo muprofita Danieri chitsauko chechina kubva pandima 30 kusvika pandima 32. Muprofita Danieri chitsauko 4 kubva pandima 30 kusvika pandima 32. Ndinotenda pauchange uchiverenga uchasanganawo neuipi hwekuzvikudza uye kuti chinenge chichidzi kuzvikudza chacho chii chaizvo. Hama yangu, pano ndipo pandinoda hangu kuguma nechidzidzo chanhasi. Ndichasimudzira nebhuku rino muchidzidzo chinotevera. Ndinoda kupedzisa chidzidzo chanhasi ndichikusiyira shoko rekuti kuzvikudza kwakaipa chaizvo. Kana uchida kubudirira muupenyu hwako, zvininipise pamberi paMwari, ivo vagokusimudzira. Mwari vakukomborere.